manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero anganaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chivabvu 31/2017 makateerera kuStudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nzvimbo ino nhasi ndoda kuti ndiuye pano nemhaka yekuti inotipa chinhu chinokosha pamusoro pezvakaitwa nemurume anonzi Taidzamari asati achaonekwa kuti ari kupi aigara munzvimbo ino achiratidza kuti utungamiri hwaMugabe hauna kune zvakanaka zvekare kuti ngavachienda varase vanozorora.
Pastor Patrick Mugadza vatanga kugara muAfrica Unity Square muHarare nhasi vachiti vave kuenderera mberi nebasa rakasiyiwa navaItaidzamara avo vakapambwa vakatsakatika makore maviri apfuura. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vokurudzirwa kuudza vechidiki kuti vasaite zvemhirizhonga. Sweden inopa Zimbabwe mamiriyoni masere emadhora yekubatsira kusimudzira nharaunda dzine vanhu vari kutambura. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mufundisi vanorwira kodzero dzevanhu vaPatrick Mugadza nhasi vatanga kugara muAfrica Unity Square muHarare vachiti vave kuenderera mberi nebasa rakasiyiwa navaItaidzamara avo vakatorwa nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori makore maviri apfuura. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Pastor Mugadza avo vapinda muAfrica Unity Square vakatakura joko vati mabasa avadzamara ekuratidzira pamusoro peutongi hwavaMugabe hwakaipa haangarovese zvavakaita mushure mekupambwa nevanhu vanofungidzirwa kuti vanoshandira hurumende yavaMugabe.
Nzvimbo ino nhasi ndoda kuti ndiuye pano nemhaka yekuti inotipa chinhu chinokosha pamusoro pezvakaitwa nemurume anonzi Taidzamari asati achaonekwa kuti ari kupi aigara munzvimbo ino achiratidza kuti utungamiri hwaMugabe hauna kune zvakanaka zvekare kuti ngavachienda varase vanozorora. Saka ini nhasi ndagumisa nyaya yangu yekuramba ndiri ndega. Vanhasi ndichange ndava neveOAUS vaitungamirirwa naItaidzamara wakaenda. Indakuuya kuzotsivavo Itaidzamara.
VaMugadza vati joko ravari kutakura rinoratidza kuomeserwa kuri kuita vana veZimbabwe nehurumende yavaMugabe uye vachagara muAfrica Unity Square pakati peguta reHarare vachinamata nekukumbira kuti Mwari vasunungure vana veZimbabwe kubva kuutongi hweZANU PF navaMugabe.
Joko rake tinoziva mutungamiriri wedu Robert Gabriel Mugabe nematungamiriro ari kuita nehurumende yavo kwatiri rava joko ravari kutikonza joko recorruption. Corruption yawandisa munyika yeZimbabwe zvofa kuti zvipere izvozvo. Toenda kunyaya yeviolence zekare inofanirwa kupera violence zviri kuremera vanhu.
Vati sangano ravadzamara reOccupy Africa Unity Square raita basa rakanaka chose uye vazvipira kushandira sangano iri kusvikira zvinhu zvanaka munyika. Imwe nengo yeOccupy Africa Unity Square vaIvan Takavada vaudza Studio 7 kuti vanotambira Pastor Mugadza navose vanoda kushanda navo mukupedza utongo hwavaMugabe.
Isu tinenge chingovatambira nokuti hatipo pakusarudza munhu kuti anobvepi kana kuti anoita nezvei. As long donzo redu riri pamwe chete. Chekutanga donzo redu nderekuti dai hurumende yanzwa vanhu ende dai vaMugabe vanzwa kuchema kwevanhu kuti hanzichisiyai nokuti tanoita nemi uye makundikana.
vadzamara avaimbove mutori wenhau vasati vatanga basa rekurwira kodzero dzevanhu vakatorwa nechisimba pedyo nekumba kwavo kuGlenview makore maviri apfuura nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori uye kusvikira pari zvino havasi kuzivikanwa kuti vari kupi kana kuti vachiri vapenyu here vadzamara vainge vatanga sangano ravo reoccupy africa unit square vachiratidzira pamusoro peutongo hwavamugabe uye vaida kuti vamugabe vasiye chigaro chavo hurumende inoti iri kutsvaga kuti vadzamara varipi sezvayakanzi iite nematare edzimosva asi haina chayati yawana ndakamirira studio 7 muHarare ndini Ivan Chifera
Ongororo yakaitwa nesangano reAfrobarometer ichishanda nesangano reMass Public Opinion Institute kana kuti mpoi yemuZimbabwe inoratidza kuti vanhu vemunyika vanoda sarudzo dzakachena asi vari kutya mhirizhonga yezvematongerwo enyika. Vanhu vakawanda vanonzi vanototyawo kuti vangwarire kuti vavhotera papi nenyaya yekutya kurohwa. Vanhu vanodarika churu nemazana maviri ndivo vakabvunzwa paongororo iyi. Uwandu hwevanhu vemunyika vasina chivimbo nesarudzo huri kuramba huchikura. Muna 2012 vanhu makumi masere nevanomwe kubva muzana 87% vaiti vane chivimbo nesarudzo dzemuZimbabwe. Muna 2014 uwandu uhu hwainge hwaderera kusvika pazvikamu makumi masere nezvishanu kubva muzana kana kuti 85% asi iko zvino hunonzi hwasvika pazvikamu makumi manomwe nemasere kana kuti 78%. Mukuzeya nyaya iyi tabata chipangamazano musangano remupoi vaStephen Ndoma tikavabvunza kuti vakaita ongororo yavo kumatunhu api.
Ongororo iyi takaita mumaprovinsi ese ari gumi.
Ko zvii zvimwe zvamakaonawo tichitarisa nyaya dzesarudzo Zimbabwe yatarisa nakani sarudzo dza 2018?
Zvakabuda muongororo yatakaita muna January, February, ndingangoti kutanga musi wa 28 January kusvika musi wa 10 February ndezvekuti takaona kuti vanhu vangangoda kusvika makumi masere kubva muzana 78% vanoti nyika inofanira kusarudza vatungamiri vayo kuburikidza nesarudzo dzakajeka uye dzinoitwa nenguva yakatarwa. Asi panewo vamwe 18% vanoti utungamiri unofanira kusarudzwa nedzimwe nzira nokuda kwekuti sarudzo dzinomboburisa atingati mabed results.
Ko panyaya yemhirizhonga vanhu vakatiwo kudi?
Vanhu makumi mashanu nemaviri kubva muzana 52% vanoti vanotyawo nyaya dzekuchityidzirwa kana mhirizhonga panguva yesarudzo. Tozoonawo zvekuti sarudzo iyi inoratidza kuti vatsigiri vemapato makuru munyika, bato rinotonga pari zvino rezanu PF neve MDCT bato rinova ratingati ndo guru rinopikisa vane mafungiro akasiyana panyaya yekuti hurumende iri kushanda zvakadii pakudzivirira mhirizhonga ine zvekuita nezvematongerwo enyika. Vatsigiri veMDCT vanongangosvika makumi masere kubva muzana 79% vanoti hurumende haisi kunyatsoita basa nemazvo pakudzivirira mhirizhonga ine chekuita nezvematongerwo enyika. Ukuwo vatsigiri vebato riri kutonga pari zvino rezanu PF vanosvika makumi manomwe 70% vanoti hurumende iri kuita basa nemazvo.
Chipangamazano musangano reMass Public Opinion Institute vaStephen Ndoma vari parunare muHarare. Zvichakadaro, sangano reZimbabwe Peace Project kana kuti ZPP rakuridzira mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti pavanenge votenderera matunhu ose vachisangana nevechidiki kutanga mwedzi unouya vanofanira kukurudzira vechidiki ava kuti vasaite mhirizhonga munguva yesarudzo. ZPP inoti iri kuona kuti munyika pari zvino hamuchina kugadzikana zvichionekwa nekurwisana kwevatsigiri vemapato ezvematongerwo enyika. Sangano iri rinotiwo izvi zvikasagadziriswa zvinogona kusvika muna 2018 paine kurwisana kwakanyanya. ZPP yapa semuenzaniso kubayiwa nebanga kunonzi kwakaitwa mutsigiri wemDCT va Ashley Mudutswa nevatsigiri vezanu PF kumasvingo. Hatina kukwanisa kubata mapurisa kuti tinzwe divirawo panyaya iyi. Sangano reZPP rinoti rinovimba kuti vanhu havazomanikidzwewo kuenda kumisangano inenge ichiitwa navamugabe nevechidiki ava. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru weZPP Muzvare Justina Mukoko.
Tafunga kuti vanogona kutora mukana wekusangana nevechidiki kuti vavatsanangurire uyiti hwemirizhonga yezvematongerwo enyika. Zvikuru sei takatarisana nesarudzo ya-2018. Isusu taonazve zvakafanira kuti titaure mashoko aya nekuti munaurwa dzakawanda dzatinobata dzine chekuita nemirizhonga yezvematongerwo enyika. Tinowana vechidiki varimo, varivo vakawanda vanopara vanoita mirizhonga iyoyi. Saka tatisusu semutungamiri wehurumende uyezve varivo mutungamiri veZANU PF tinovimba kuti vane chinzvimbo chakakosha semutungamiri wenyika kuti vanyatsotsetsenura zvichaita kuti sarudzo ya-2018 inge iri sarudzo isina mirizhonga.
Tichitarisa mamiriro akaita zvinhu pari zvino, mungati mune kugadzikana here munyika?
Kugadzikana kushoma, nekuti kana muri kuyeuka ndofunga mazuva mashoma apfuura pakaitika mirizhonga kwachiundura yakaona mumwe mutsigiri webato rinopikisa achibayiwa nebanga. Tikatarisa zvekare kuti tiende kuvulawayo, pane mirizhonga yakaitika pamusangano weZANU PF.
Mukuru weZPP Muzvare Justina Mukoko vari parunare muHarare. Makateerera kunepenyu revanhu yeStudio 7, tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM 4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization kana WHO rinoyambira kuti gore rega rega vanhu mamiriyoni masere vanofa nguva yavo isati yasvika nezvirwere zvinokonzerwa nefodya. Izvi zvinoitawo kuti upfumi hwenyika huderere. Apo takatarisana nezuva rekukurudzira vanhu kuti varegedze kuputa fodya reWorld No Tobacco Day nhasi. Sangano iri pamwe chete nebazi rinoona nezvekuburitswa nezvekubudirira reUnited Nations Development Program vabuditsa mashoko ekuongorora kwavakaita anoratidza makwadzirwo ari kuitwa kunze nefodya. Mashoko abuditswa aya anoratidza kuti mufodya mune mishonga yakaipa yakasiyana-siyana inopfuura zviuru zvinomwe inokuvadza nyika pamwe chete nevanhu. Pamusoro pekukurumidza kufa, WHO yakaonawozve kuti mamiriyoni akawanda evanhu vanoputa fodya vanoita zvirwere zvizhinji zvinokonzerwa nefodya. Zvimwe zvirwere izvi zvinosanganisira kuremara, upofu, kudimburwa mitezo uye kuora mazino. WHO inotiwo kunyangwe hazvo pachiitwa basa guru pakudzivirira vanhu kuti vasashandisa fodya, vanhu vari kufa nenyaya yekuputa fodya vari kuramba vachiwanda nokuti hapana vakawanda vanenge vachiteerera kurudziro dziri kupiwa. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvine magwaro eZimbabwe Special Permits zviri kuyambirwa kuti zvigare zvakangwarira kumatsotsi anogona kuzvibira mari zvitevera kutenderedzwa kwemashoko ekuti zvavekukwanisa zvakare kumutsiridza magwaro aya kusvika muna 2020. Izvi zvinotevera mashoko ari kutenderedzwa pamadande mutande nemumapepa nhau achinzi akabva kugurukota idzva rezvemukati menyika meSouth Africa amaihlengiwe Buhle Mkize vachinzi vari kukurudzira zvarwa zveZimbabwe zvine magwaro ekugara munyika iyi kuti zvikasike kumutsiridza upenyu hwemagwaro aya nguva yakatarwa emusi wa31 zvita gore rino isati yasvika. Amai Mkize vanonzi vakatiwo magwaro aya anokwanisa kutanga kumutsiridzwa kubva musi wa1 chikumi anowe mangwana kusvika musi wa31 zvita gore rino, uye vanhu vanenge vachizobhadhariswa mari. Studio 7 yakundikana kubata vebazi rezvemukati menyika yeSouth Africa kuti tinzwe pavamire panyaya iyi. Muchikamu chedu chatinoita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinobatsira zvizvarwa zveZimbabwe muSouth Africa, reZimbabwe Exiles Forum, muzvare Diana Zimbudzana, avanoti avafunge kuti mashoko aya akabva kuhurumende yeSouth Africa nekuti hurumende ine nzira dzekufambisa nadzo mashoko akadai dzakafanana nekuisa pamadande mutande ayo.
Ininiwo mashoko iyayo ndakamboanzwa ndokubva ndaatarisa pawebsite yeHome Affairs, nekuti Home Affairs kana ichinge yaita urongwa hwainoita vanhu vavaisa mutauro iwoyo ipapo, handina chandakaona chinotaridza kuti pane urongo hwavakaita hwokuti vanhu vane mapemits aya anonzi maZimbabwe special permits vakwanise kuarenuwa tichitangisa kubva mangwana.
Imi sesangano ranga richimboitawo hurukuro nehurumende yeSouth Africa pamusoro penyaya iyi, pane zvamati maedzawo here kuita kuti muwane kujekeserwa?
Hongu takamboedza kuvanyorera tichida kunzwisisa kuti zviri kufamba sei, asi dambudziko ravapo nderekuti pakatsvetwa minista mutsva, ndofunga ane masvondo kana mana kana mashanu avepo. Saka pese panotsvetwa minista mutsva anototaura kuti ndoda kumbowana nguva yekunzwa kuti chigaro changu chinogarika sei, uye ndichinzveranzvera ndichiona kuti dipatimendi randapiwa here rinoshanda sei. Saka hatina chatati takwanisa kuwana chekuti tikuherekete naminista mutsva tinzwisise kuti iye zvaakapiwa matomu vakanga vamupa matomu vanga vamusiyira vachiti. Chechipiri ndechekuti minista mutsva uyu tingangoti pachirungu shizen academic, saka vanhu vezvemabhuku vezvekuvana muzvinafundo vanonyanya kutarira zvikuru mumabhuku, havanyanyi kuda kushingirira kuita zvematongerwo enyika sezvinoita mapoliticians and out and out politicians. Saka hatisati tanyatsoziva kuti sezvo ari muzvinamabhuku mamiriro ake iye panhau dzakadai anenge achizvitora sezviri mumabhuku here kana kuti achaita inonzi political decision, pane chatati taziva panhau iyoyo.
Imiwo mati mambobvunzwa here nezvizvarwa zveZimbabwe pamusoro penyaya?
Hongu, tine vazhinji vanototinyorera iyo tsamba yacho iyoyo, ini kutoti ndizoiziva nezvayo, ndanga ndatonyorwa nechimwe chizvarwa chemuZimbabwe chichiti ndo zvandakaona izvi. Nyaya yacho ichinge yabvawo kunyuzipepa rokumusha, ini ndokungopindura ndichiti inini handina chandati ndaziva, nokuti chatisingadi isu sesangano ndechekuti tikwidze vanhu ndege dzamashanga, vanhu vozodonha mundege dziya zvoona kuti zvanga zvisizvo. Asizve kune rimwe rutivi tinenge tichidayira kuti hapana kapfuti kanopfuta pasina kambo. Saka asi kutaura chokwadi, ini ndakatarisa pawebsite yeHome Affairs ndichiti kana minista vakapa statement iyoyo inofanira kuvapo pawebsite pavo, nokuti zvinhu zvese mastatement ese avanopa vanoisa pawebsite pavo.
Muri kutarisira kusangana riini zvakare nehurumende yeSouth Africa pamusoro pemagwaro
iwayo? Rimwe dambudziko guru riripo manje nderekuti minista akanga aripo yaMalusi Gigaba akanga ari very very active patwitter apa, saka waigona kumutumira tweet uchimutaurira kuti ndoda kusangana neminista agoguma. Zvino uyu mutsva uyu kana patwitter pacho handisati ndamuona, saka isu takangomirirawo kuti kana vachinge vazotibata toendawo tomhanya zvikuru tosvikako nechimbi chimbi tonzwa kuti vari kuti chii, asi pari zvino haakutaura chokwadi, hapana zvatati tanzwa.
Ava vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muZimbabwe Exiles Forum, muzvare Diana Zimbudzana, vari parunare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vanoti nyaya yekubhadhara mari dzakawedzerwa pazvikwereti zvine Zimbabwe kunze kwenyika kana kuti maarias ichiri kuzeiwa uye hapana chati chatenderanwa. Izvi zvinotevera mashoko akataurwa negurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa ekuti Zimbabwe yainge yawana mari inosvika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe yekubhadhara chikwereti kuWorld Bank nekuAfrican Development Bank. Painge paine fungidziro yekuti mari iyi iri kubva kukambani yetrifigura yekuSingapore. Asi kambani iyi yakaudza Studio 7 kuti haisi kukweretesa Zimbabwe mari. Vachina masa havana hatina kukwanisa kubata vachina masa kuti tinzwe divi ravo kana kuti vatiudzewo kuti mari iri kubva kukambani ipi. Asi tabvunza vamangudya kuti nyaya yekubhadhara chikwereti yasvika papi.
Minister aka issue a statement sometime in April kuti it's a work in progress. So it means it's good work in progress.
Vanga vaburitsa here kuti vuri kushanda nevanhu vapi?
Tingatare pamanyusi vari kuti tirikushanda nani here. That becomes a very unbecoming of a government of Zimbabwe and of a governor of a central bank.
Dr. Mangudya, tirikudzwa kuti pane kutaurirana kuri kuitwa pakati peFNB yekuMalawi neBarclays Bank Zimbabwe pakuda kuti banga iringe richitengeswa. Reserve Bank of Zimbabwe inozopinda papi panyaya dzakadai?
Reserve Bank inozopinda pa transaction ichinga vaite vasendrana iwe kuBarclays Bank neFNB. Isitongorora kuti gwara iroro rakasainirana rinobatira zvakanaka iri mutemo weZimbabwe. Isusu zeres regulator tobva taita approve or process the application yarangati paiyoyo. Pano zvino hatisati apuwa gwaro rekuti vasainirana kana vasa vasainirana.
Asi imi sebhanga guru renyika zvii zvamunotarisa kana munhu achida kutenga bank?
Totarisa kuti chokutanga kuti munhu wekutenga bhengi uyu anokodzera here kutenga bhengi, ane bhengi here, akamboshandira mubhengi here, petinoti pachirungu probity kana kuti proper and fit people. Those people who are buying, are they proper and fit to run the bank? Vane maIT systems akanaka here? Vane masystem akanaka here kuti mareva emadepositors ichingaenda musiri mumubhengi mavo can be well accounted for and well secured? The people, their credibility is very important. Chitatu, techekuti izo, wanachu wane mari here, yekutenga emashezi huo.
Ko, hakuna here vamwe vemu Zimbabwe, varuda kunge vachitenga banga iroro?
Isu, seye tuze bingo Zimbabwe, andi zori izo zono kuti kutengesa kwa mashezi, kulipaka tipu kwa iwa, nara kutenga iwo. Isu, tunangoze kuti Zimbabwe is open for business. Wanwari mu Zimbabwe, kama kutu from outside the country, kana kutu kwese, know it's Zimbabwe is open for domestic and foreign investment.
Governor Warabize, Dr. John Mangudya, vari parunare muHarare. Hurumende yeSweden nhasi yapa Zimbabwe mari inoita mamiriyoni masere emadhora ichabatsira mukusimudzira nharaunda dzine vanhu vari kutambura zvikuru sei avo vakawirwa nedambudziko remafashamo emvura. Mutori wedu wenhau Thomas Siripasi anotipa nyaya inotevera.
Hurumende yeSweden nhasi yabvisa mari iyi ichiti ichashandiswa nesangano reUnited Nations Development Program kana kuti UNDP mukusimudzira mararamiro everuzhinji munharaunda dzakawirwa nedambudziko remafashamo emvura muchirongwa chiri kudaidzwa kuti Zimbabwe Resilience Building Fund kana kuti ZRBF. Vachitaura pakupiwa kwaitwa mari iyi kuUNDP, mumiriri weSweden muZimbabwe amai Sofia Kaltop vati mari iyi ichanyanya kubatsira madzimai sezvo ariwo anowanzotarisana nematambudziko akawanda kana pachinge paita matambudziko akaita semafashamu pamwe nekusakohwa zvirimwa kwakakwana sezvakaitika mune dzimwe nzvimbo munyika kwakakonzerwa nekushandikwa kwemamiriro ekunze kana kuti climate change. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muUNDP muzvare eni madzara vaudza Studio 7 kuti mari yabviswa neSweden iyi ichaita kuti upenyu hwevanhu vakawanda vari munzvimbo dzakasaririra husimukire.
Chibvumirano ichi chakasungana pamusoro pekuwanisa pundutso vanhu vemumaruwa vanogara kunyanya mumatunhu anoshayikwa mvura, anowanzobatwa nematambudziko emafashanu, uyewo ane vanhu vane budiriro inonetseka pamusoro pekuti kunze kwemamiriro ekunze haana kumira zvakanaka, iye atinoti climate change.
Vapwenje Clemens Taderera au vataura vakamirira munyori mbazi rezvekurima vaRingson Chitsiko pachiitiko ichi vakumbira hurumende yeSweden kuti irambe ichibatsira hurumende yeZimbabwe munyaya dzebudiriro kuitira kuti upfumi hwenyika husimukire kuitira kuti veruzhinji vasanhonge svosve nemuromo zvikuru sei kana pachinge paita matambudziko akaita senzara pamwe nemafashamo akaitika mune dzimwe nzvimbo munyika gore rino. Zvichakadai, muzvare madzara vati mari yabviswa neSweden iyi ichabatsira munzvimbo 12 dzine vanhu vari kushupika zvakakonzerwa nemafashamo pamwe nekusakohwa zvakanaka kwakakonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze.
Tichabatsirawo nemari iyi mapato akasiyana siyana muhurumende yeZimbabwe kunyanya vanoona nezvematambudziko emafashanu.
Chibvumirano ichi chasainwa paine vamiriri vebazi rezvekurima, bazi rinoona nezvekubatsira vanhu vanenge vasangana nenjodzi, Receive Protection Unit, vamiriri veEuropean Union, United Kingdom, pamwe neveUNDP. Mari iyi ichabatsira mukutengwa kwechikafu munzvimbo idzi, kuchitungamirirwa neUNDP, ichishanda nemasangano akaita seCare International, Action Aid, pamwe neWhite Hunger Hill. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye kuti tinzwe zviri kutaurwa nevateereri vedu paFacebook nepamaWhatsApp messages.
Panyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti hurumende yeSouth Africa haisi kunyatsojekesa remangwana ravo panyaya yemagwaro ekushanda munyika iyi. Ngatimbonzwai kubva kune vatsigiri vepaFacebook page yedu yeVOA Shona kuti vanga vari kuti chii.
Ndedwa Philip Mgwagwa ndiri ku South Africa kuJoburg. Wani ju. Kuona kwangu pa nau yekuti tene South Africa yati pamapepa, ndinoona sekuti ino vanga vatipowo mapepa tawana kushamuri dzedu nokuti musha kwedu uku kwatiri kubva kuZimbabwe hakuna kana mabasa. Hapana kana pokuti tingaangira. Saka tiri kuno ku South Africa dei totiwo pamwe takavanda zuva tikwanise kuchengeta vana vedu aende kuchikoro. Nekuti Zimbabwe hakuna kumira zvakanaka mune zveupfumi. Hongu indinoenda kunonyoresa kuvhota nokuti ndagara apa ndinoenda kubva kunonyoresa kuvhota. Ende ndechokurudzirawo vari kuno kunze kuti deno vagona kukinda vanonyoresawo kuvhota. Tiro kuti tisazochema ramangwana tichiti bato rakati rahwina kunyanya rinyanyanya reZANU PF kuti rahwina zvazodai abirwa maerections. Tangovhotawo tese nouwandu hwedu zvinogona kuita shanduko.
Ndonzi Tinashe Dhundu ndiri kuno kuSouth Africa kuPretoria Olven. Tiri kuona zvakakosha kuti vanhu vadzoke kumusha vanovhota dhani kuti vati vari kuda kupuwa mapepa. Nyika ineyi haizi yeko zvangofanira bhozi at the end tichaoneka tichida kudzokera kumusha tinotsvaga mabasa ikoko. Saka chakakosha ndechekuti isu tidzoke kumusha tinovhora tiwane mabasa.
Saka imi muri kukurudzira kuti vanhu vasapiwa mapepa?
Vanhu vanofanira kupiwa mapepa but tinofanira tidzoke kumusha tinovhota. Ini zveri vakapiwa mapepa but munhu wese anofanira kuti adzoke kuZimbabwe 2018 anovhota tikwanise kuchinja hurumende iripoti tikwanise kuwana kuti chii chiri kuitika pane mangwana redu. Hai zita rangu ragara riko 2018 ndichitoenda kumusha ndichinovhota ikoko. Zita rangu ragara riko.
Aiwa, izvi ndizvo zvataurwa nevatsigiri veFacebook page reVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page iri, endai pa Facebook motsvaga pakanzi VOA Shona. Modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kuzeya mashoko ari kubuda pamusoro peZimbabwe Special Permit muSouth Africa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Pastor Patrick Mugadza vatanga kugara muAfrica Unity Square muHarare nhasi vachiti vave kuenderera mberi nebasa rakasiyiwa navaItai Dzamara vakapambwa vakatsakatika makore maviri apfuura. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vokurudzirwa kuudza vechidiki kuti vasaite nyaya yemhirizhonga. Sweden inopa Zimbabwe mamirioni masere madora yekubatsira kusimudzira nharaunda dzine vanhu vari kutambura. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzechindebele.